Vakaungana pamusha pavamugabe vanoti vari kutarisira kuona mutumbi wavamugabe pauchasvika kwazvimba mangwana. Mumwe mugari wekwazvimba vaLucas Mate vati zvakakosha kuti mutumbi wavamugabe usvike pamusha pavo sezvo vaigara vachiuya kumba kwavo kwazvimba.
Evhuri panobuda mudhara akabve kunze kana angabve kupi auya pano pamusha pake. Saka tinotofara kuti mudhara ngaauye tipedze kumuona pano pamusha pake. Ndopatapedzera kumuona ndopatomuzira pano. Saka tinofara zvikuru mudhara wedu achiuya pano.
Mumwe mugari abva kumhangura vaChristian Chaka vati vanofara nekuonekana navamugabe pamusha pavo sezvo mufi wose achifanirwa kunzwa kumusha kwake asati avigwa.
Fara zvakanyanyisa. Fara. Baba wemuno, munhu wese akafa anoenda kumusha kwake, kwake ozobva kumusha kwake.
Mumwe mwana wechikoro Sylvia Maonedzo uya anga ari parufu rwavamugabe ati asundwa kuuya kurufu rwavamugabe nekuda kwechido chavo munyaya dzedzidzo.
Tinovarangarira nyoti vaipa vanhu chikafu, vaisapota zvakawanda muno mazvimbo kwenguva yavareba singaite nyangewo muzvikoro vakavatsiwawo zvikoro.
Ambuya Mesi Chidhuza vatiwo vanofara kuti mutumbi wavamugabe uye kumusha sezvo ivo vanga vasingakwanise kuenda kuHarare.
Ngaupfuura hawe ndohwazvekufara chaizvo timuonewo sesu hatigonofa mamwe tiri zvirema.
Asa amai Mativenga Gombarume vati hazvina kunaka kuti vanyemudzwe mwana wavo achizonovigwa kune imwe nzvimbo.
Kuriko kumusha kwake, kuriko kwaanogara, wongozopfuura nekuno, isu tingafariri. Hatifari nekuti ivo ndiko kwavakaberekerwa kuno, vakakurira kuno, vakagara kuno, tongoita kunyemudzwa munhu wedu isusu pakudi.
Amai Gombarume vati havasi kufara sezvo vamugabe vakabatwa sembwa pavakabviswa. Amai Gombarume vati zvinoshamisa kuti vamugabe vave kunzi vanaka nevakavabvisa pachigaro nekuti vafa.
Kuriko kumusha kwake, kuriko kwaanogara, wongozopfuura nekuno, isu tingafariri. Hatifari nekuti ivo ndiko kwavakaberekerwa kuno, vakakurira kuno, vakagara kuno, tongoita kunyemudzwa munhu wedu isusu pakudi.
Zvichakadaro vanhu vaviri vanoti mupurisa anga achiongorora vanhu vanga vachibika pamwe nemushandi wehurumende vasungwa parufu mushure mekuonekwa vachiba mafuta anosvika marita matanhatu. Vakafanobata chinzvimbo chemutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland and West Inspector Ian Kohera vati tivabate mangwana vave neripoti izere sezvo vanga vasiri muhofisi. Kubatwa kwevanhu vanga vachiba zvaita kuti paitwe hurongwa hwekusecha munhu wese anenge akatakura bhegi kana ave kubuda pagedhe repamba pavamugabe. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba, ndini Arthur Chigoriwa.